kushava kumana we dane dane kupa mandira dane dane kuta mandira musacheme vana vangu kana ndichauye chete.
Home, I'm going home.